manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikumi 14/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voita musangano kuState House nevakuru vemamwe mapato anopikisa. Vashandi vehurumende vochema-chema nekwavanoti kutadza kuzadzikiswa kwevimbiso yehurumende yekuvawedzera mari dzemihoro mwedzi uno. Mutungamiri wevechidiki muMDC vaObase Tole vodaidzwa kukamba yemapurisa muHarare mushure mekutaura kuti vanoda kuratidzira nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vemabhizimusi vanotengesa zvinhu kunze vanoti vanoda kuti bhanga guru reRBZ rivape mari yekunze yakawanda kuti vawane uchoviri kana vachinge vatengesa zvavanogadzira munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaita musangano nevamwe vatungamiri vemapato madiki akakwikwidza musarudzo gore rapera. Misangano iyi iri kuitwa pasi pechirongwa chinonzi Political Actors Dialogue kana kuti POLAD. Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vadzokorora chido chavo chekuti nyika ive nemari yayo. Vati vanoda kudzika mutemo wekuti vanhu vasabvumizwe kushandisa mari yekunze zvachose. Ngatinzwe mashoko avo kubva padande mutande rebasi rezvekubudiswa kwemashoko reTwitter.
But it is more critical that if we have our own currency, the money supply level MP will be determined by the assets of the country. The creation of wealth, infrastructure we have in the country will determine the level of supply of money in the country. So it is necessary that we have our own currency. And Kakashka Ipapu, Chinegetaku Kisu, here is our currency. All transactions in this country shall be our currency. The US dollar cannot anymore transact in the country. If you go to the UK, with your US dollar, or you go to Zambia, or you go to South Africa nearby, with your US dollar or your euro, you cannot transact in any hotel or any restaurant or any shop. You go to the bank and they change the money and be given the rand, then you transact. You go to London, you change it and be given a pound to transact. You go to Zambia, you have to go and they change and be given a kwacha and then you transact. So the Marius Terima socks in the Kubi will not work until they are in that bank. They are not the old poor currency, they didn't use a better life.
VaMnangagwa vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu.
Honestly, pakete yeshuga inovata iri mustore. Yombuka mangwana yakwira price. Chichaitika. Tena zvaitika kuti kana price yakwira, vokwidza maprices emaworkers tekusina mhere nokuti vanenge vatoita ipo. And unoona macompanies mamwe mashops mamwe vachitiwo US dollar. But the same company, the same employer, has never paid his US dollar. But each month, either paid US dollars.
Panyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika vamunangagwa vati zvinofanira kubviswa sezvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika.
Yeah, kana Trump is not a politician, he's a businessman, but in politics. But the dimension I want to follow is what he says that Trump ano farira pepsi, mishona, Israel. Saka zvamunofanira kuita president indai kuIsrael netim nevabusinessmen votanga vasaina maagreements ikoko kuIsrael vapedza kusaina kuti nhamo iripo ndeyekuti hatikwanisi kuti titranslatele maus dollar. Saka udzai Trump abvise masanctions maedras adini afambe. Zimbabwe is very bad people. Amele kuti inoshanda here, but ikaishanda yakangonaka. Ichetadi vanhu vabvisawo masanctions vatofarira masanctions adini abviswe. Ozvikozvipezvi totadza kutumira mari yako kumwana ari kuchikoro kumwe because we Zimbabwe. So hazvitifadzi.
Vamunangagwa vavimbisawo kuti vanoda kurwisa uori munyika vachiti huri kukanganisa kugadzirisa upfumi. Vati vachadzika mutemo wekuti vanhu vatsanangure kwavanenge vakawana upfumi. Vavimbisawo kuti vachazadzikisa zvimwezvo zviri kutaurwa kuPoland. Vamunangagwa vati vanoda kuti mutungamiri achauya kumashure kwavo ange ari wechidiki. Kuti tinzwe zvizere nezvabuda mumusangano uyu, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Robert Gutu avapinda mumusangano uyu.
Musangano wanhasi wafamba zvakanaka zvikuru. Kwanga kune mapato akati wandei handina kuzenge ndamaverenga angu asi anga achipfuura gumi nevanomwe vandakwanisa kunge ndichiverenga. Vauya pamusangano wePoland Political Actors Dialogue. Saka nhasi ndingangoti yanga iri yandingangoti muchirungu yaplenary session. President vanga varipo vamunangagwa nemumwe vatevedzeri wavo vakembo muhadhi nevamwewo ndingangoti na chief secretary to the president and cabinet nemaconveners vePoland vanovaivo retired justice Nare namai mukana naSangarwe vokuZimbabwe Gender Commission Chairperson. Saka nhasi tine mukana kana kuti mikana yatawana yokuti tipirevo kuna president nemakurukota avo zviri kunetsa vanhu kunyanyanyanya tati vataurira isu kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika muno nenyaya yekuti mitengo yezvinhu yakwira zvinotyisa. Vanhu mari dzavo dzavanotambira dzatinotambira kumabasa hadzichamechi maprices emabasic goods and services.
Asi semaonero enyu vaagutu munoona zvamakurukura apa zvichitambirwa here uye pane nzira here dzekuti mungaona kuti zvamataura zviri kuzadzikiswawo nehurumende?
Nzira dziripo Blessing, sei ndichidaro nokuti pane imwe thematic committee ichazenge ichiita izvo zvinonzi muchirungu monitoring and evaluation. Nokuti tataura isu tukati aiwa isu tichiuya kuzotaura hatisi kuuya kuzotaura zvokufadza hurumende, hatisi kuuya kuzotaura kuti todawo zvinzvimbo nokuti zvatiri kutoita izvozvo zvakatinakira, hatisi kutsvaga mabasa, hatisi kutsvaga kana power sharing, tiri kutsvaga kuti upenyu hwevana weZimbabwe huendeke.
Mutevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Robert Gutu vari parunare muHarare. Bato reMDC rinotungamirwa naNelson Chamisa harina kupinda musangano wanhasi asi Blessing abata mutauriri webato iri vaJacob Mafume.
Isusu takamira tichiti nhaurirano tichaita inofanirwa kutanga naivo vamunangagwa saPresident weZanu, vaChamisa saPresident weVanhu. Kana vamunangagwa vabvuma kuti vasangane navaChamisa tozogadzirisa kuti nhoroondo dzacho dzotaurwa pakadini tichitaura nyaya dzelegitimacy neeconomy nemainternational relations. Saka isusu hatisi kuzoenda kuchitare chavari kugadzira chekutungana kwembudzi, chitare chine vanhu vari kuenda kudhibha ivo vasina mombe. Havana vanhu, havana mombe, ende uyezve hatingaindi kunodya mari yenyika semakudo ari kudya mumunda. Madyire emakudo mumunda anodya asinei nezvamangwana. Ndizvo zviri kuitwa pamaprocesses awa. Pavari kudya mari yenyika tabuda hapana. Ikonomi iri kungoita wesi, zvese zviri kungoshata, hapana chiri kubuda chakanaka.
Asika vamwe vari kuti nyika yaenda kumawere nekudaro pakuda kuti paitwe nhaurirano vamafumi pasina simukati yenzani.
Ndo yatiri kutaura iyoyo kuti nhaurirano tine bvuma. Presidenti vakataura patanga tiri kuchengetedza mwanasikana wavatsvangirai mudzimai wapastor Java. Vakataura kuti isusu toda kutaurirana, asi hatingaiti hurukuro dzisina kwadziri kuinda. Hatingaiti hurukuro dzekuti tinenge tichingoparadza mari dzenyika pasina zvatinenge tichibudisa. Isusu tinoda hurukuro dzinenge dzine munhu mutongi Gava Mainzanisi. Nyaya isina mutongi Gava Mainzanisi hamuzivi kuti ari kuda kuita ichi ndeupi nekuti ichi tichazobuda nekupi.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvino zvinonzi hazvichina kumira zvakanaka muvashandi vehurumende zvichitevera kusawedzerwa kwemari dzemihoro yavo nehurumende sezvavaitarisira kuti ichaita mwedzi uno. Mauto, mapurisa, majerigadhi pamwe nevarairidzi vanonzi vakawana magwaro emihoro yavo yemwedzi uno, uye vanonzi havasi kufara zvachose nekusawedzerwa kwemihoro yavo kuti ifambirane nekukwira kwemitengo yezvinhu. Mumwe mushandi wehurumende asvika kudomwa zita rake ataura neStudio 7 anoti mari yaanosara nayo pamwedzi yakatodzikira zvakanyanya mwedzi uno zvichitevera kukwidzwa kwakaitwa mari yaanobatirwa nekambani yenyaradzo yekuti iye nemhuri yake vagozochengetedzwa zvakanaka kana vachinge vazoshaya. Mushandi uyu anoti mwedzi uno akasara aine 285 RTGS dollars mushure mekubviswa kwemitero nezvimwe zvikwerete zvaanobatirwawo. Asi paazoenda kubhanga kwake kuti atore mari yake anoti azowana yave 270 RTGS dollars mushure mekunge bhanga ratorawo mitero yaro. Mushandi uyu anoti chave kuraramisa vashandi vehurumende vakawanda kutengesa chero chavawana chinotengeseka. Ngatinzwe achitsanangura muhurukuro yataita naye uye atashandurawo izwi rake kuti asaziikanwa.
Mamira zvakanzi kuti unga utomhanya mhanya ukachinjawo kana ka 10-20 years ekusiyira vadzimai kunge vachitengesa zvinhu kuti tirarame. Panozopera mwedzi wacho ma31 munaona iye renti ingadedzwa maus sometimes nechikafu like ukakwasa kuwana $30 ine kutengerawo chikafu chakati o terms of mafuta ingawana 6 litre kanini pa29 neshuga yacho inenge iripo neraisi zvine zviripo kosa zvakasana nyama nechichi zvanga kuchitsvagawo maraini madhireva muyamuya anga aichengesa zvakadiseemubhaguruko nekuchengeta vatonzwa vatwande vanetotonichitengesa kuwedzera kuodha madhina dzinongovambenzwa marandi vaenda kunana south vodzoka vanoita vainato nemarara matatu nyika muzimbabwe.
Tinoona kuti mama makatarisira kuti hurumende ichawedzera mari mwedzi uno, papa ine vimbiso here yekuti mari ichawedzerwa?
Kune mamitings aitwa sometimes unoona paparliament pahenzinozi yapinde kuti June tichawedzera something ma7 ezvinozoona kuti muhoro wavo vatidzikirei vairodzwa nezvinoitika. Saka tichipinda mabhengi achifungidza kuti tichaona iripo pakuona hapaisisiti yatodzika bodzitichasi mananyaradzo negaidi yakataurai yakachwana zvakatiwande karika yazouya pane zvinhu.
Tinonzwa kuti pamunoisirwa mari kumaakaunts enyu kumabhengi, mabhengi anozobatawo zvakare dzimwe mari pamunozoitora haisi yamaisirwa yamunozotora.
Pane ishe kuti vane mabhengi charges avo kwozoita 32% yakaiswa naminisita wefinance yaya nechiwedzi of tip up Saka kuti kwakuwana mai mazano kasika pano ari kuhoda kuma voice amene kuti shaka kadzi zvinozvira kuti zvipezi shoma zvazvo ane kunotora state kuma banks.
Saka mamunozotengawo imi muzvitoro vanobvuma here kuti mushandise kadhi uye vanokubatirai zvakare here 2% yamambobatirwa zvakare kubhengi?
Mamwe vanobvuma vamwe vowedzerawo mutengo chikange achiita $14 monzi aa kana yakadhi maruta $17 then 2% zvakare kana chii panoswipa inobva yadiswa kuchipa paelectronicali 2% yachona kwakungorarama zvazvo kuti from hand to mouth.
Uyo anga ari mushandi wehurumende asina kuda kudongwa zita rake sezvo anga asingabvumidzi kutaura pamhepo. Anga ari parunare nestudio 7. Munyori werimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti varairidzi vakatsamwa chose nekusawana mari yavakanga vavimbiswa negurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakabudawo munhau vachiti hurumende yakanga isina urongwa hwekuwedzera vashandi vayo mari mwedzi uno. Vamajongwe vanoti havaone nhengo dzavo dzichibudirira kuenda kumabasa svondo rinouya nekuda kwekuti dzinenge dzisisakwanisi kuwana mari dzekufambisa. Hatina kukwanisa kubata amai Nzenza kanawo muzvinafundo Ncube kuti tinzwewo pamire hurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamajongwe.
Pana minista welabor vanonzi Dr. Nzenza vakabuda vakati vachangoongorora nyaya dzemasalary pakanyorwa nemugovernment media kuti salary increments for June for civil servants. Zvino June yasvika tadzokera mari yacho yanga irimo yakatodyiwa napongwe yakatoderera kubva payanga iri. Maservice provider vana gadzi vana nyaradzo vana pismas vakatora mari kuri vati mari yaitandorwa mwedzi wapera yakatoderera. Zvinoreva izvo kuti varairidzi vakawanda vari kwavari vane nyunyuto huru yekuti hurumende yakuita ngonzi chikomba chinenge chichinyepera girlfriend kuti ndichakupa mari kupera kwemwedzi. Mwedzi wasvika chobva chatiponi apa ndiri kusouth africa hatichagoni kubhadhara henu. Ndozvakuitwa nehurumende vatisingatarisiri kuti hurumende inotanga kukoronyera neutsotsi. Varairidzi vakawanda vanga vachindiponda nhasi vari kutsutsumba vari kunyunyuta vakutopopotera maunion sekunonzi titinowedzera mari.
Saka tingaona here muchitora matanho tichiona kuti makambopa mukana kunhaurirana?
Matanho atotangazve kutorwa nekuti language yangu ndokunga matonzwa kuti yachinja. Saakai taitino ngatimbopei mukana ngatitaure nezita kuti haiwa tasvika pekuti uku kune minzwa uku kune moto. Saka hatina option nepamusana pekuti kuti titobuda apa titobambaidza nepaminzwa ipapo kana kuti nepamoto. Saka tinozva ari pamoto tichatsva asi tatakataona toita sei. Kuminzwa tichabayiwa hasi tichazva tichaita sei. Tiripo ndechekuti murayiridzi azvipira kuti aiwa hurumende ngaitibudira pachena kuti tiri vana vayo here kana kuti tiri vatorwa pamusha panaha.
Mune urongwa here hwekuedza kunzwisisa kuhurumende kuti iyo nyaya yemari yaJune yafamba sei?
Chokwadi tiripo ndechekuti hurumende yacho iyi haiteereri. Saka anoonawo munangagwa musi wa21 December. Saka anoita mapetition machis kulabor tikanoita tsamba pamwe chete nezinta kuparlament tsamba tiramba tichingonyora. Saka tinoziitwa nehurumende chii? Hurumende kana iri hurumende yevanhu kana vakatora pavo kubva kuna mugabe vachiti vada kugadzira masolution asingapa vakundikana.
Avanga vari munyori weptuz vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare nestudio 7. Mutungamiri weboka revechidiki mubato rinopikisa reMDC kuYouth Assembly vaObey Sithole vambobvunzurudzwa nemapurisa muHarare vachiyambirwa kuti varikuda kukonzera kusagadzikana munyika nematauriro avo. Asi vaSithole vari kuramba nyaya iyi. VaSithole vanonzi vaenda kumapurisa eLaw and Order kuHarare Central Police Station nemagweta avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasina kupirwa nyaya iyi uye vanga vari mumusangano. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata vaSithole kuti tinzwe zvizhinji.
So ndaenda kumuzvara nhasi ndikanoteerera nyaya yavo. Chavari kutaura ndechekuti iwo vanotenda nekufunga kuti inini mukutaura kwangu ndiri kuita insight what they call public violence. So they were giving reference to my address and recently ended rally and also my address at a press conference yatakaita mazuva mashoma apfuura. Iwo vanoti kutaura kwangu ndiri kuinsight public violence. So ndozvaanga vandidanira. Asi handina kuzenge zvangu ndichigara kwestrate nokuti vazvangoita one and caution me ndikatendera wangubuda izaita nekuti mambeta angu ndiwa haagona kuti ndisiwe ndichinda.
Saka yambiro yavanga vachikupai ndeye kuti muite sei chaizvo?
Ivo mukutaura kwavo vanoti ndisataura vanofunga kuti izvo zvinoita public violence. Asi ini kuona kwangu somutungamiriri wechidiki handizivi kuti chavanenge vachiti kuinsaita chii, nekuti munhu ukataura kuti une nzara inowa nzara iri kunzikwa nemunhu wese wese, hazvirevi kuti wainsaita public violence, asi kungorangaridza vanhu matambudziko atiri kusangana nawo. So kwavari ndinoona sekuti vari kuzama kutongo tisataure nhunha dzedu, asi sekuvimba kwedu nekuziva kwedu isu ana yezimbabwe tichangoramba tichitaura mukutambudzika kwedu, tinotaura kuti apa pakaipa nokudaro panoda kuti pagadziriswe.
Saka vanga vaine umbowo hwakaita sei hwavanga vachikupai?
Ivo mukutaura kwavo vanoti vanga vaine mazuva mazhinji vachiteverera, muchirungu vashandisa wedzi zvekuti vachiobserva mukutaura kwangu kwose. Saka kusazoziva kuti umbowo hwanga vanahwo huzhinji kusvika pati, asi mukutaura kwavo vati kubva zvandasarudzwa kutungamiriri wechidiki vanga vari kuobserva kuti ndiri kutaura kuti kudini papi uye chirudzii.
Saka izvi semaonero enyu munofunga kuti zviri kuitirwei?
Haigaro ziva ka kuti nyaya dzekutyidzirana zvinenge zvichirarama mukati menyika yeZimbabwe. Mugariro kuti kana ukange utungamirira mukange muchitaurawo zvizhinji zviri kuitika munyika yeZimbabwe, kukanganiswa kweutongi muZimbabwe hazvigoni kuti vakusiye, vanotokuda kudana voda kumbokutyidzira zvishoma. Asi isu tinoziva hedu kuti igaro ziva, nokudaro hatidzokeri shure. Panenge pakareseka nesu tinokwatawa kuti pagone kutasanudzika.
Mutungamiriri weboka revachidiki mubato rinopikisa reMDC vaObestole vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanorwira kodzero dzevanhu uye venyika dzekunze vakaita sehurumende yeAmerica nevari mugungano reEuropean Union vanoti vari kushushikana zvikuru nekusungwa-sungwa kwevemasangano akazvimirira uye vanopikisa. Asi vachibvunzwa neStudio 7 nezvekusungwa-sungwa kwevanhu kuri kutaura zvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende inosunga vanenge vaita zvisiri pamutemo.
Nyika yega yega ine mitemo yayo. Kana munhu aita zvisiri pamutemo anoendeswa, anotorwa otongwa. Kana aonekwa aine mhosva oendeswa kujeri kana asina hana. Saka chinenge chakakosha kuti kana munhu asina mhosva haana mhosva, ende tinovimba zvikuru nemakotsi edu, tovimba zvikuru nesystemu kuti kana munhu asina mhosva haana mhosva.
Gurukotaura zvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vemabhizimusi anotengesa zvinhu kunze kwenyika vari kuchema-chema kuti mimwe mitemo yebhanga renyika reReserve Bank of Zimbabwe inofanira kuvandudzwa. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nhasi muBulawayo pakati pevamwe vemabhizimusi ava negurukota rezvekunze kwenyika nekutengeserana Dr. Susiso Moyo. Mutoro wedu wenhauta Uraishava anotipa nyaya inotevera.
Vemabhizimisi ava vati vanoda kuti bhanga reRBZ rivandudze mutemo wekuti vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika vanowana zvikamu makumi masere kubva muzana zvemari yekunze inenge yawanikwa kubva mukutengeswa kwezvinhu izvi. Mumwe wevana muzvinabhizimisi vane maonero aya ndianai Christabel Nyakonda, vanove mukuru wezvekutengeswa kwezvigadzirwa muimwe kambani inogadzira zvinhu zvesimbi inonzi Scandia Steel. Amai Nyakonda vati kuchinjwa kwemutemo uyu kunogona kubatsira kusimudzira mabhizimisi avo.
Kana tikatengesa kunze kwenyika mari yacho ikauya, isusu tinopiwa 80% hard currency and then hurumende otora 20%. But manje kuti 80% tiitore kuti tonotenga imwe raw material outside haizokwani, ndiro dambudziko redu.
Bhanga reRBZ rine mutemo wekuti vemabhizimisi vanenge vane mari yekunze iri mumabhanga inotengeswa pamusika weinterbank market kana ichinge isina kushandiswa mukati memazuva makumi matatu. Mumwe wemuzvinabhizimisi vaMartin Mabvira vekambani yeMake Engineering Private Limited vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti dai mutemo uyu wavandudzwawo.
tiri small. So tenge chikumbira kuti mari yedu tenge ta export. Tikata exporta order inenge yauya nzima taiona after maybe 3-4 months. When we get that money, we need that money to stay in the bank, not necessarily liquidated, so that when we want to do the next order, which might take again another 3 months, Maria iripo kuti tikotenga ma raw materials and we continue like that kusvika economy yedu stabilize.
Vasibusiso moyo avo vange vari munyarikani pamusangano uyu vabvuma kuti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka. Vakurudzira vemabhizinisi pamwe nevamwe veruzhinji kuti vanzwisise kuti mari yekunze iri kunetsa kuwana, saka inowanikwa yacho inofanirwa kushandiswa nehungwaru kuti ibatsire kumudzurudza upfumi hwenyika. Brian Wilson, vanove mukuru mukuru wekambani inogadzira shangu nezvimwe zvinogadzirwa nematehwe yePrestige Leather, vati vemakambani akaita seavo vanonetseka nekuti michina yavari kushandiswa saya chembera uye vanoshuvira kuti hurumende ivabatsire pakuti vawane mitsva.
Tushandisa ma machines as late as 1940 and zvirikutadzisa kuti tikwanise ku exporta.
Mukuru anoona nezvemabasa ekutengeswa kwezvinhu kunze kwenyika muABZ vataengwa chitauro vaudza musangano uyu kuti bhanga ravo rakazvipira kubatsira vose vanotengesa zvinhu kunze kwenyika vanenge vachida mari yekunze yekuvandudza mabhizinisi avo. Kunze kwekuchema-chema nekusawanikwa kwemari yekunze, vaClarence Mutangara, avo vanoshanda nekambani inotengesa zvirimwa inonzi Amara Private Limited, vati vanosangana nedambudziko rekuti dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzinorambidza kupinzwa kwezvimwe zvirimwa munyika idzi. Vamoyo vati vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika vanofanirwa kuve pamberi pakubatsira vemabhizimisi kuti vatengese zvinhu zvavo kunze. Mukuru weZimtrade vaAlan Majuru vati musangano uyu wange uine chinangwa chekuti vemabhizimisi vawane mukana wekusangana navamoyo kuti vazive zvimwe zvezvimhinga mupinyi zvavari kusangana nazvo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Iye zvino tomodzwa zviri kubva kwamuri mivateereri kuburikidza nesocial media.
Pachirongwa chedu chelet's talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tangati ine hurukuro nemuimbi Bazooka anoimba iye musambo weZim Dance Hall.
Chori kuchikoro, chuta zvinhu.
Oh, wakadzidza kupi?
Kubudirira.
Tinoona tajaira ngokuona uri kuchill sport, uchiimba nevamwe, uchiita sei sei, tichikuona uri kumango mashows amunoita. Uri kunzwa sei uri pa London Parisian?
Aiwa, kufapo. Aiwa, chando kuri kufaya.
Oh, muno kuti kuchando.
Eh.
Iwewe pawakanzwa kuti uchange upenda unoridza kuchando, wakazvitambira sei?
Papa kaipa. Ndinoda kuti mafunga pamwe vanhu vari kunyepa. But ndakatozozona totaiwa, ndotodiwa. Itko ratidza mabara ikoko.
Tandiri kuteerera chimbo chako ichi chekuti kukwata. Unenge uchirevei.
Kama golda. Uyo, muone. Ari kukwata. Kokuzopusa pusa, so uri kukwata. Achimwedi. Muri kukwata. Ari kukwata. Chidimeni.
Isomi. Echingo vunza, alongo zaya pa nishine shine kika kai. Nongo echika pa ground, special kuketu.
Ini ndiri Marvelous Mshanganya huye, ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa chirongwa chelive talk nhasi na 8 PM. Apo tiri kutarisa mashoko evashandi vehurumende kuti hurumende yatadza kwawedzera mari dzemihoro mwedzi uno sekuimbiswa kwavo kwavanga vakaitwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita musangano kuState House nevakuru vemamwe mapato anopikisa. Vashandi vehurumende vochema-chema nekwavanoti kutadza kuzadzikiswa kwevimbiso nehurumende kuvawedzera mari mwedzi uno. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlazi lichumi lane kuNhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
i-workshop leyade silayo namuhla, it's called an exporters breakfast meeting. We wanted to give a platform for ama-exporters to engage ama-relevant policy makers, of which Kukesi Lebe silo Minister of Foreign Affairs and International Trade, the RAPZ.
Osomabhizimusi abaphila ngokuthenga lokuthengisa phandle kwelizwe bamukele ngenjabulo isithembiso sikahulumende esokulungisisa imithetho eza kwenza kube lula ukuthi baqhube umsebenzi wabo.
Ukufa vele abantu babo abantu bazaziyeli ngademosi abantu bazakufa vele abantu bayakufa makhanti kachesi yedike kufa 10,000 amasezibhedlela zonke zezimbabwe kodwa nxa singademosi abadule bona babadule kumbe bathi babadule i-200 amazwe omhlaba angenele kuye kumatuhizelunge kungcono kulokuthi esiuza abantu inkulungwane zabantu.
Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi ziqoqa ukukhalala umsebenzi zikhonona ngokonakala komnotho. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi womdumo werumba osanda kwethula idlalate lakhe lakuqala uBlack Celebu ehamba leqembu lakhe lematshamhlophe Challengers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Osomabhizimusi abaphila ngokuthenga lokuthengisa phandle kwelizwe bamukele ngenjabulo isithembiso esethulwe nguhulumende esokuthi uzalungisisa imithetho eza kwenza kube lula ukuthi baqhube umsebenzi wabo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngosomabhizimusi abaphila ngokuthenga lokuthengisela phandle abakoBulawayo labequla lengatsha zikahulumende. Leli qula belikhokhelwa ngumphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo, othi uhulumende uzimisele ukusebenza ndawonye labo somabhizimusi.
There is some kind of skepticism by business.
Siyazi kulokuthandabuza phakathi kwabo somabhizimusi ikakhulu nxa bekhangele RBZ kumbe uhulumende, kodwa lokhu ngeke kusisendawo. Ngakho njengabantu banye kumele sikhangele injongo yethu njengesizwe ukuze sibe lozomnotho owenza kuhle, ukuze lani lenze kuhle kumabhizimusi. Njengohulumende sizimisele ukuba asoke sifake imithetho ezaba yimigoqo kumabhizimusi enu.
Osomabhizimusi abakade besemhlanganweni lo bachaze abafuna uhulumende akwenze ukuze baqhube kalula ibhizimusi lamanye amazwe. Umnumzana Similo Nkala, owenhlanganiso eqoqela umhlangano eZim Trade, uchasisa injongo yawo.
I-workshop leyade silayo namuhla, it's called an exporters breakfast meeting. We wanted to give a platform for ama-exporters to engage ama-relevant policy makers, of which Kukesi Lebe silo Minister of Foreign Affairs and International Trade, the RAPZ. They wanted to have information about what is being done to assist ama-exporters with Tekwanis, with Tengsele, ama-products. So ama-exporters, what they did, they had their concerns in terms of ama-retention thresholds.
Unkosikazi Thoko Ndlovu obemele i-Trader Group of Companies koBulawayo uthi bathole ulwazi olungabanceda ekuqhubeni umsebenzi wabo.
Ngibuye kule isemina ukuthi sizwisise okwenzakalayo ukuthi kusincedise njengoba si-exporter. Thina njenge-trigger group working ukuthi si-exporte to the whole of the Africa region, ngoba ama-products esiwayenzayo asetshenziswa by every household, and ukuthi sikhule sifisa ukuthi sizwisise ama-policies asefakwe in place ukuthi asincedise thina esifuna ukukhulisa ama-exports. Isemina leyi ikhave izinto eziningi ezizasincedisa ukuthi siqhubekele kakhulu ukukhulisa i-economy yeZimbabwe.
Unkosikazi Christabel Nyakonda wekampani yeScania Steel and Wire uthi umhlangano lo usize ukuba bazi okunye abakade bengalalwazi ngakho okwenziwa nguhulumende.
Isemina o i-breakfast meeting leyi isisizile ukuthi sizwe ezinye indaba kade singazazi ngokuthi uhulumende ubeseyenzeleni ama-exporters. Bathi bayazama but besifisa ukuthi ngabasenzele mo ukuthi sisebenze kube lula kube ngcono.
Osomabhizimusi ababona ngokuthenga lokuthengisela phandle kwelizwe abakade besemhlanganweni lo bonke bavumelene ukuthi bathole ithuba lokuxoxisana labogatsha lukahulumende befaka izikhalazo zabo. Uhulumende yena ngakucele lakhe uthembisile ukusebenza ndawonye labosomabhizimusi. Abathengisela ngaphandle bakhanye bethakazelela lelinyathelo likahulumende ukuba bathole ithuba lokuxoxisana, bazame njalo ukuletha intuthuko kwezomnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ezinye izakhamizi zakobulawayo zivikwa ziqoqa ukutshengisela ngokungayi emsebenzini ekupheleni kwayona le inyanga njengendlela yokukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise umnotho. Wancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ezimele kukhetho olwedlule umnumzana Josphat Mzaca Ngulube nguye okhokhela abaqoqa lokhu kutshengisela. Lokhu kwenzakala umkhokheli wabasakhulayo kubandla le-MDC umnumzana Obey Tererais Tole ebizwe ngamapolisa eHarare namuhla ngemva kokwethula amazwi okuthi bazakhokhela ukutshengisela okufanayo. USithole uhambe enkambeni iHarare Central lapho acetshiswe khona ngamapolisa ukuthi engalokothi akhulume ngokutshengisela. UChris Kande weStudio 7 uxoxele Ngulube ukuze sizwe ukuthi amalungiselelo abo ahamba njani.
Abantu kabathabanga ngokwenzakalayo elizweni lethu besilethemba ukuthi kuzaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla anyunsanayo ekhethweni lodlule ngomnyaka ophelileyo, ngoba sifuna ukuthi leli icembe kuthiwa layilwela elawinawo selehlulekile ukuthi ilungisi indaba yomkhonomo welizwe. So siyazama ngesikhathi ngo-January, mina ngomnyadelebochiwe ngo-January basisesejile ngaso sokukhulunyiswana solejalokhu sokuxoxisana, but sifuna ukuthi akwenzakali. Abantu abasikhokhelayo abalandaba labantu nangesimo esenzakalayo lapha elizweni. So yikho sithi sikhulumile ukuthi yindlela yokuba ncibe nje ukuthi abenze abazame ukungcono, ngoba sesethina sibuyela futhi esitridini, ngoba kulento esingayenza belilungelo ukuthi sibuyele esitridini siyezama ukuthi sithengiselele, ngoba indaba ekhona lapha baba indaba yemali, indaba nje elula ukuthi ngayikho ihulumende yethu iyakhipha into ethiwa i-bond note leyi i-RTGS leli iholisi vinamasotha $100 namaposi $100, ngoba umthuli watengewa wayekhale ngokuthi uthi bakhiphe note kwe-9 billion ebanjiweyo i-RTGS, but RTGS seli-1:10 kathesi. Into enzayikhuluma ukuthi ukufa vele abantu bayakufa, abantu bazawudeli ngademos ukuthi abantu bazakufa, vele abantu bayakufa ngakhalithi kathesi ngeviki kufa 10,000 abantu ezibhedlela zonke zeZimbabwe. Kodwa nxa singademos abadule bona babadule kumbe bathi babadule ithi 200 amazwe omhlaba angenele kuye kuma-talk nizwe lunge kungcono kulokuthi besiluza abantu inkulungwane zabantu ngenxa lokhu.
Manje njengoba lingabantu makhaza lingela ama structures lihambisa njani imbiko yokuthi abantu batshengisele?
Mina nxa ngikhangela ngokubhikisha ngikhangela ama activists mina sengisezingeni eliphezulu baba, ngoba nxa ungakhangela ukuthi umbiko lo ngifo ngiwubhala ngiwubhala ebhukwini lami eli-Facebook, kodwa ukhakhayela ukuthi i-news eziwukhiphe ezingaki ezikhiphe online kutshengisela ukuthi abantu nge-following enkulu. Anti abantu kuphela baswela umuntu ozakuthi hayi mabhathe singela sekuyileyo. Anti thina manje ngathi mina vele ukufa ngikwesabe, noma ngibulala ungibulayele ngangcono ngife ngizamula silabantwana sizele siyezihlobo ezifayo. Xa ubulala uzabulala uthi angabaleka mbalekeleke indoda asezembaleke mbalekeleke indoda. Ngo-January sport shiwe singenzanga lutho, bangena emajeli singenzanga lutho. Kathethi ukuthi umbulala ilunge lami engilenzayo yabo, asitsho ukuthi i-government but i-government kayilungise izinto izinto azizakuphilizweni. Kudala sikhala sithi mongameli khulumisana nabantu, akube le ngxoxo kube ingxoxo eneqiniso phakathi, kungabi kube i-genuine dialogue lama, ngoba nxa sithuma nge-dialogue thuma umuntu enjengo-Chinese le-ZANU PF.
Umnumzana Joshua Mzacanguluve yisakhamuzi sakobulawayo, njalo ukhokhela ukutshengisela okubikwa kuza kwenziwa ekupheleni kwayona le inyanga.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abinhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usephenduke waba ngumcindezeli lomhlukuluzi wezisebenzi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Unobhala walenhlanganiso umnumzana Robson Mchere utshela amalunga enhlanganiso ezijeneyo kwele South Africa ukuthi njengenkokheli zenhlanganiso ye-ATUS sebephilela evalweni kulandela izehlakalo ezithile zokuthunjwa, ukutshaywa nokubotshwa mahlana kwenkokheli zale nhlanganiso. Uthi icala labo ngelokufuna ukukhwezelwa iholo lokulithola lelo holo. Umkhokeli walenhlanganiso umnumzana Obert Masaraure uthunjwe ngabantu abangaziwayo emzini wakhe, wayebonakala esebangwa lezibi elamanxeba okubhaxabulwa kabuhlungu. Utshere uthi sekulokwesaba okukhulu ngoba kuzingelwa ababalisi abaningi, kanti abanye bethuselwa ngokuthi batshiye umsebenzi ngoba ma kungenjalo bazawukhomba olotshwala. Laye ngokwakhe uthi usephuma khona kule mbenge yamalahle.
Ngathunjwa zenhloli zikahulumende ezikubutho zithwele ama-AK-47 zizivale ubuso. Ngahlukunyeza ngasengiswa emapholiseni sengisetheswa icala lokutshaya inhloli lezi.
Inhlanganiso eziningi le-South Africa sezisole ukuhlukunyezwa lokhu zisithi izenzo zobukliwe, okufanele uhulumende aphumele obala ukuthi akanandima ayidlalayo kuzo. Isiphathamandla senhlanganiso yebandla le-Swaziland Communist Party umnumzana Pius Vila kanti uthi ukushonitshwa kwamalungelo ezisebenzi okukhalala umsebenzi lilungelo uhulumende okufuze alihloniphe loba uyathanda kumbe akathandi.
Siyayikhondema kakhulu lesento lesentiwa basebenzi baseZimbabwe. Sithi sitawuniketa i-solidarity kubonke abantu abaseZimbabwe balelwa ukuthi bakhululeke nekuthi bathole emaholo abo. Kuthi bacindezekile namasotsha ne-intelligence yaseZimbabwe iyabahlukubeda.
Le yinto egcizelelwa umqondisi wenhlanganiso ye-Chris Hani Institute umnumzana Sithembiso Bhengu, yena uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende aphe ubufakazi obubambekayo obutshengisa ukuthi akasongxenye yodlakela lolu olubhekiswe kunkokheli zenhlanganiso yababalisile.
kufumbeni zezimbabwe mawuhloniphe imithetho yabo abayibekele bona ngendaba zabasebenzi ukuholela abasebenzi ukuthi abasebenzi babe namarayithi okuzi-organize babe namarayithi okukwazi ukuhlangana okuvumelekile emthethweni wasezimbabwe siyathemba ukuthi isadeki bazoyibheka le ndaba bakuxike nabo ngoku
usenjalo urhulumente wezimbabwe uyayiphika imbiko ethi ukuhlukunyezwa kwenkokheli lezi kwenziwa zintloli zikarhulumente ezifuna ababalisi laba bengaqhubekeli phambili ngemizamo yabo yokukhalala umsebenzi urhulumente usanda kubumba intlanganiso ezancedisa kwinkulumo zabaqatshi lezisebenzi endabeni zokukhwezwa kwerholo Meletu 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedictine Nhlapho
Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane lozulu weZimbabwe ngenxa yokonakala komnotho welizwe okubangela ukuthi intengo zikhuphuke mahlayana nje. Tumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Indiza mchina zebutho za kwele Israel zihlasele indawo zabalwi beHamas kwele Palestine eGaza lamhlanje emadabuka kusa. Abe Israel bathi bakwenze lokhu bephindisela ukuhlaselwa kwenziwe isikolo esifundela abafundisi yase-Jewish Theological Seminary. Namhlanje lilanga lokukhuthaza ukunikeza igazi lokuphathisa abawelwe ingozi kumbe abagulayo befuna ukwengezelelwa igazi. Umkhokheli wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi lesi sibhedlela silegazi elaneleyo elensuku kulezi nsuku okokuthi selinikezwa abagulayo kungelampatalo.
Njengesibhedlela sabantu empilo nxa kuwukuthi kulomuntu esileka ukubhadala hhayi kuyakhulunywa nge-social welfare umuntu ayelatshwa akula muntu oxotshwayo.
Yes, kudaba lona lolo olwegazi umumo wakhona umi njani njengoba sisizwa kuthiwa lamhla lilanga lapho okuzama ukuthi abantu bakhuthazwe ukuthi baphe igazi liyatholakala yini abantu bayabuya ukuzolipha?
Igazi vele liyahlupha indawo zonke kodwa hayi abantu kula bantu vele abaziwayo kuthiwa ngama-donors abantu lokhu bedonate njalo lanxa isikolo nxa zivuliwe kunje bathatha kakhulu ebantwaneni besikolo ama-donors ngabantwana besikolo khathesi hhayi endaweni yegazi akula nkinga ekhona.
Siyasizwe ukuthi nxa umuntu esiyelatshwa uyamele abhadale imali kodwa lona igazi abantu babe beliphe kungelambadalo kuhamba njani khona?
Hayi lokho akula muntu obhadalisa igazi engakuthiwa kabhadale igazi. Igazi free. Igazi uhulumende ngikhulumile ukuthi wafaka sibili izimali ezithile ngokuthatha imali eyawuthiwa ithatha kuma-airtime i-health lazy funds. Hayi lapha endaweni zegazi hayi uhulumende esejovile sibili.
UDokotela Solwayo Ngwenya ukhokhela isibhedlela sempilo koBulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Zonke indlela ziqonda enkundleni yePapa Fields koBulawayo ngesonto lapho okuzadibana khona inkunzi zomdlalo wenguqu ezithi iqembu le-Highlanders lele-Dynamos emdlalweni wePremier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Ikamplo elendazi lizemukela eDynamos ngesonto emdlalweni okhangelelwe ngabalandeli bomdlalo wenguqu abaningi loba nje lawa maqembu omabili edonsa nzima kumidlalo yalonyaka. Isimo kasikho sihle kuqembu le-Islanders njengoba lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane lineminklamelo elitshumi lanye ngemva kokuba selidlale imidlalo elitshumi lanye njalo. Phezu kwalokhu kulehungahunga elithi umqeqeshi weqembu le-Islanders uMatinda Ndlovu ulakho ukuthiya leli qembu abuyele kweleBotswana lapho abevele esebenza khona phambilini wokuphenduka kwakhe kuqembu le-Islanders. Ekhuluma lentathelo zindaba zemidlalo ngolwesine uMatinda uthe akusile uqiniso ukuba usechiya iqembu le-Highlanders. Ikanti lesikhulumeli seqembu leBoso uRonald Moyo uthe yena udaba lolo lukaMatinda lusilo olusemqoka njengoba bebhekane lomdlalo omkhulu ngensonto.
Lathi sikuzwa okungamahungahunga ngaza ke sibe sifune ukube sikhuluma kakhulu ngamahungahunga thina sikhangelane le game enkulu enjengeDynamos. Thina kithi lapha kwa-Highlanders sithi it's business as usual. Silungiselela igame yeDynamos, amahungahunga asayekele ngamahungahunga.
Imidlalo yeviki letshumi lambili yesigaba seCasalaga Premier Soccer League izaqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leBulawayo Chiefs elizemukela khona ele-FC Platinum enkundleni eluveve. Iqembu leChapungu lizadlala leliyada ngasemandaba. Iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leleZPC Kariba ngaseNational Sports Stadium kuthi iqembu leHarare City lizadlala leleHerentals ngaseRuvaro. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leCapes United lizadlala lele Tel 1 ngase National Sports Stadium. Iqembu leTriangle lizemukela eleChicken Inn ngaseKipo. Iqembu leMushwane Stars lizadlala leleWange ngaseRuvaro. Kuthi iqembu leManyika Diamonds lizadlala leLingezi Platinum Stars ngaseVengere. Kusenjalo inhlanganiso yePremier Soccer League siyethule umbiko othi imidlalo yePSL izakuma ukudlalwa kudedelwa imidlalo yeAfrica Cup of Nations yona izaqala ensukwini ezilandelayo elizweni laseGibhithe. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lalo ngelinye lamaqembu azaphatheka kulimidlalo yokudinga intshantshi zezwekazi laseAfrica. Sikhangele umdlalo webhola elokuqaga elabesifazane. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga inetball ngesilungu liqhubekela phambili ngamalungiselelo alo okuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwayo elizweni laseNgilandi ngenyanga kaNtulikazi. Iqembu leli selathola usekelo lwemali oluvela kwinhlanganiso yeNyaratsu njalo kulezi nsuku liphezu kwezifundo ezokuba abadlali beziphathe njani nxa sebekhona lephetsheya. Kulamaqembu amela amazwe alitshumi lesithupha azaphatheka kule mncintiswano njalo la mazwe ngagoqela eleNgilandi okuyilo eliqoqa lemidlalo, ele-Australia, ele-South Africa, ele-Jamaica, ele-Malawi, ele-New Zealand, ele Uganda, ele Scotland, ele Northern Ireland, ele Fiji, ele Samoa, ele Trinidad and Tobago, ele Barbados, ele Sri Lanka kanye le Singapore. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday namuhla silomhlabeleli werumba osanda kwethula idlalate lakhe lakuqala uBlack Celebo ehamba leqembu lakhe leMatshamhlophe Challengers. Idlalate leli lilesihloko esithi Thonga Lami njalo lilengoma eziyisithupha le ngethi Uthando Lwabazali. Nangu uBlack Celebo esichazela ngemvelaphi yakhe.
UBlack Celebo umsunguli abuya abe ngumphathi waleli qembu leBlack Celebo neMatshamhlophe Challengers. Ngokuzalwa ngizalwa ePlumtree endaweni yaseMatshamhlophe esigabeni saseMadawu, yikho la emdabuka khona.
litholakala njani idlalate lakho Nduna?
Idlalate liyatholakala nje endaweni ehlukahlukayene, ikakhulukazi lapha eGoli emalokishini liyatholakala. Kodwa bengicela ukuthi abangabe belidinga belifuna bangakwazi ukuthi baxhumane nami ngqo, mina ebese ngizokwazi ukuthi ngibalayele indawo eseduze abangakwazi ukuthi balithole khona. Sisasenhlelweni zokuthi liyofika nasekhaya.
Kule ethi mama kaZwandile umhlabeleli ukhala ngehlongandlebe lomfazi. Abangathanda ukuxhumana lawe Black Celeb bakuthola njani?
Abafuna ukuxhumana nami bangangithola kulezi nombolo 078 16 72 71 9. Bengicela ukuziphinda futhi nombolo 078 16 72 71 9. Ngiyatholakala lapha ku WhatsApp, ngiyatholakala kuma calls kule nombolo, sinalo futhi le page ku Facebook elithi Black Celeb and Majamhlophe Challengers. Uyakhona futhi ukuthi ulilike obusuxhumana nathi kulona. Siphinde futhi sibe nama group kuma WhatsApp, siyaxoxa na ku WhatsApp ningoma siyazihlaziya njalo nje WhatsApp.
Uphuma ke enkundleni uBlake Celeb leqembu lakhe leMajamhlophe Challengers ngale ethi thonga lami, eyiyo ke isihloko sedlalate.
Mama, futhi ngiyabiza amaselebrity wonke laphana. Awasambeni bafana bakisa bahle.
Flex Celeb ehamba leqembu lakhe lematshamhlophe Challenger zibephethe idlalati labo lakuqala elitsha njalo elithi ithonga lami. Besigqibela ke uhlelo lwezindaba zakusihlwa ukuthi singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Osomabhizimusi abaphila ngokuthenga lokuthengisa phandle kwelizwe bamukela ngenjabulo isithembiso sikahulumende. Eso kulungisisa imithetho eza kwenza kube lula kubo ukwenza ibhizimusi. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.